panguva iyo nyika yatarisana nechirwere checoronavirus. Vashandi ava vanoti hurumende irikukundikana kuvapa zvekushandisa kuti vazvidzivirire kutapurirwa zvirwere zvakaita secoronavirus. Mutsamba kubazi rezveutano irimo kwestudio 7, sangano reZimbabwe Nurses Association rinoti rakasuma bazi rezveutano mazuva maviri apfuura kuti rinoda zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere checoronavirus, uye richitiwo rinoda mvura muzvipatara nemari yekushanda kwavachaita nguva yakareba vachirapa vane chirwere checoronavirus. Mutsamba kubazi rezveutano nevakuru vezvipatara, mutungamiri werimwe sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada, vakatiwo nhengo dzavo hadzichakwanisi kuramba dzichishanda kutanga nhasi sezvo dzisina zvekuzvidzivirira. Vati vakaita musangano nehurumende nemusi wemuvhuro nezvenyaya iyi, asi kusvika pari zvino hapana chabuda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obedaya Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Ichokwadi kuti vana mukoti vari kuti hatichakwanisi kuramba tichienda kubasa nekuti upenyu hwavo huri panjodzi. Kubasa hakuna zvekushandisa zvekuvadzivirira kubva kuchirwere checorona ichi. Chirwere ichi chirwere chinyowani chitisikazivi, chisikazivikanwi munyika yose pasi rose. Chirwere ichi chauya kuuya kwachaita uku, vana mukoti vari kuti kuhurumende dai yachimbikidzika kuti dzidzisa nezvechirwere ichi, kuti chirwere ichi chirwere rudzii, chakaita sei, chinopararira sei, chinorapwa sei, tingachidzivirira sei, kuitira kuti ana mukoti vave neinformation yakakwana yekuti vanhu vedu veZimbabwe anonga aita masigns and symptoms oro zviratidzo zvinoratidza kuti ane corona, chekutanga anoenda kuchipatara. Ende kuchipatara munhu anotanga kunoona kukliniki, kungava kukliniki, kungava kuprovincial hospital or district hospital kana kuti kucentral hospital, munhu anotanga kunoona ndimukoti. Saka mukoti uyu anofa kunga ine information kuti vanhu ava pavari kubva maZimbabweans vachienda kuzvipatara vanonga vachitarisira kupiwa information yakakwana. Noti information yemasocial media kana kuti yemanewspaper kana kuti yematv, vanonga vachida information kubva kuna mukoti nokuti vanonga vachiti idzi ndidzo nyanji.
Ko, zvinhu zvakamira sei pakudzidziswa kwavana mukoti?
Kudzidziswa kwavana mukoti hakusi kuitwa nekuchimbidza nekuchimbikidzika. Kwakatanga, asi kutanga kwakwakaita tine vanhu vashoma shoma stereki vadzidziswa nezvechirwere ichi. Saka tiri kuti kuhurumende dai yakurumidza pamusere pezvo pekuti ana mukoti avana information, ana mukoti avana zvokushandisa zvinovadzivirira kubva kutapurirwa chirwere ichi nemaclients nevanhu vari kuuya vaine chirwere ichi.
Ko, sei zvichidaro?
Mukoti anongoona munhu atosvika atogara pabhenji achitotaura zviratidzo zvekuti ane korona. Pamwe mukoti anonga atomubata, apa mukoti haana zvokushandisa zvokudzivirira. Saka mukoti anogona kubatirawo. Saka isu tiri kuti hurumende kana tichida kudzivirira chirwere ichi muno munyika kuti chisapararira kuenda kuchisapararira kuvanhu vakawanda, nekuti mukoti zviri kuitika nhasi, mukoti akabatira chirwere ichi achabva nacho kubasa agoenda nacho muzupuko, paanokwira muzupuko agozadza vanhu.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vamwe vanotengesera mumisika mikuru yezvirimwa nembatya vanoti vave kuziva nezvekuipa kwechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus, uye vanoti vanobvuma kuti misika yavo imbovharwa kuti vadzivirirwe kubva kuchirwere ichi. Asi vanoti hurumende inofanira kuvabatsira kuti varambe vachirarama apo misika yavo inenge yakavharwa. Izvi zvinoitika apo kanzuro yeHarare yanyorera kuhurumende ichikumbira kuti misika iyi ivharwe senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Vakawanda vevanhu ava vanoti vanoziva nezvechirwere checoronavirus uye vanodawo kudzivirirwa kubva kuchirwere ichi. VaClemens Bachi vemumusha wembare vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kuti musika umbovharwa kana zvichizoita kuti vazoshandira pakachena pamwe nekudzivirirwa kubva kuzvirwere zvinosanganisira coronavirus.
Anofanira kuvharawo kana kwa short period of time vendozi kutiraramisa.
Vamwe amai vati vanonzi amai vunganai vati vave kutotora matano ekuzvidzivirira kubva kucoronavirus nekugesa maoko avo kakawanda, asi vakati vanodawo mamask ekuvhara muromo ayo vati havakwanisi kutenga. Vati hapana chakaipa kuti musika imbovharwa.
Tichagara kumba shutdown. Pa shutdown apa indona sekuti vanhu vemuZimbabwe tinozvifarira kuti nekuti prevention is better than cure. Asi kuti tigare kumba ka munomu tinorarama ne hand to mouth. Senditoti vana vangu vadye ndenge ndatoya kuno kumbare ndambotenge sandonobika.
Asi vamwe vakaita savapanashe siziva vati havabvumirani nepfungwa dzekuti misika imbovharwe, vachiti chakakosha kuona kuti mimisika yose mave neutsanana hwakanaka uye kuti vanotengesa vapiwe mbatya dzekuzvidzivirira.
Ngativharira no main industry yangosara ndopatinoreramira padangu chemadeno vaona imwenzira kuti vanhu vasandiwo vachinda kumbira, asi tichigona kuti tipreventewo zvirwere chisapararira chinda kumbira.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vasamewo wadzaima ngoma vaudza Studio 7 kuti vanokurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dzishande nemakanzuru nehurumende pakudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Nyaya yokuti vanhu vanobudiswa mustreet isusu hatingairambi nekuti tiri kuziva kuuraya kuri kuita denda iro pasi rese, but tinokurudzirawo futi hurumende yedu kuti ngaisatora nguva yakarebesa. Then chechipiri tinokurudzira hurumende yedu kuti paiswe mamezures ekuti vanhu vakwanise kuramba vachirarama.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti vamirira kunzwa kubva kuhurumende mushure mekunge vaisa chikumbiro chekuti misika imbovharwa senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Asi sekanzuru tatopa muono wedu kare kuti dai zvambovharwa izvi kuitira kuti vanhu vasange vachiungana, nekuti pamisika panopinda zviuru nezviuru zvevanhu pazuva rimwe chete, ende hakuzozikanwa kunzi ane chirwere ndeupi neasina.
Kumisika iyi kune vanhu vakawanda, izvo zvinonzi nenyanzvi zvinokurudzira kupararira kwechirwere checoronavirus. Kunze kwemisika nedzisvondo, vanhuwo vari kuungana kumitsetse kumabhanga pamwe nenzvimbo dzakaita sezvibhorani, sezvo makanzuro akawanda munyika ari kutadza kupa vagari mvura yemupombi. Asi vachitaura nevatori venhau nezuro Manheru mushure memusangano wedare makurukota, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati komiti yakaumbwa nehurumende kutungamira basa rekurwisa coronavirus iri kutora matano ese ainokwanisa kugadzirisa zviri kunetsa.
Vari kutarisa nyaya dzese idzodzi dzekutarisa utano kuti pane panomira vanhu vachida mvura, pane zvakawanda zvangatsvinetsa munyika, pangamire vanhu vachida chikafu, pangamirewa zvese izvozvo.
Chirwere checoronavirus kusvika pari zvino pave nevanhu vatatu vabatwa nacho, uye mumwe wacho Zororo Makamba akashaya nemuvhuro. Kusvika pari zvino coronavirus yabata vanhu vanosvika mazana mana nemakumi matatu ezviuru uye kuuraya vanhu vanodarika zviuru gumi nezvipfumbamwe pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Apo nyika dzakawanda dziri kuramba dzichitora matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, zvikoro zvepamusoro-soro zvakawanda pasi rose zviri kutorawo matanho ekumbovhara. Zvimwe zvikoro zvakatobvisawo vadzidzisi vose vanodzidza. Zvimwe zvikoro zvakatobvisawo vadzidzi vose vanodzidza vachigarapo senzira yekudzivirira kutapurirana chirwere ichi. Matanho ezvikoro aya akasiya vana vakawanda vanobva kune dzimwe nyika vave parumana nzombe, sezvo vamwe vasina kukwanisa kudzokera kunyika dzavo kune vabereki vavo. Asi imwe mhuri iri mudunhu reMaryland uye iri yemutori wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri yakatora musikana anodzidza kudunhu reTennessee pamwe nemukomana anodzidza kune chimwe chikoro chepamusoro-soro chiri kuBaltimore, Maryland makare. mudzimai wavajonga amai Poshi Akandemiri vanoti vakatora vana ava nekuti vakaona zvakakosha kuti vavabatsire. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Akandemiri weStudio 7.
Nyaya yecoronavhairus yakatokanganisa vana vakawanda zvikuru, especially international students, panyaya dzepekugara. Nekuti zvakaitika ndezvekuti pavakanga vakuenda kuspring break vaifanira kuzodzokera kuchikoro musi wa23 March. Asi nenyaya yekuti kuzvikoro kwakunzi hazvichaita kuti mudzoke nekuti coronavhairus yange yaisvika pakaoma, vakanzi chibva emangoenda tozokuudzai kuti chidzokai kuchikoro kana kuzotora zvinhu zvenyu. Saka vari pahorod pacho kudai vakazonyorerwa vachinzi zvekuchadzoka hazvichaita, zvichobva maitongogarira ikoko. Saka zvakabva zvavakanganisa nekuti vazhinji vachina vanenge vasina kugara dzimwe nguva, vanoti kana horidhay ichinge yasvika vanodzokera kumisha yavo kunyika dzakasiyana siyana. Asi isu tine vana vaviri, mumwe wacho musikana anodzidza kuTennessee akanga auyawo zvakare kuspring break akabva angogara ari pano, mukomana akauya paweekend akadzokera kunonyora mazamanishoni. Takazviita izvi kuti at least vabereki vavo vari kuZimbabwe vasinyanye kubatikana nekushaya kuti vana vavo vari kupi apo pavanenge vachipedzisa bvunzo dzavo idzo dzavari kuita online mazuva ano.
Mungatidzwa kuti chii chakakupai mweya wekutora vana vasiri venyu vamakabereka kuti munge muchigara navo?
Mwoyo wekubereka unongorwadza zvikuru sei kana iwo mubereki uri kure maningi nemwana wako. Saipapapa vabereki vese vari kuZimbabwe vana ava vari kunoku kunyika iri kure zvakanyanya. Saka kana uchinge uri mubereki unonzwa tsitsi nekuda kuzorodza pfungwa dzevabereki vanenge vari kumusha kuti at least vanorara hope vachiziva kuti vana vavo vane pavari kuisawo musoro pasi uye vachidyawo sadza nezvimwe zvakadaro vasinganetsekani nekushaya pekugara.
Ivo vabereki vevana vamakatora vakatambira sei danho ramakatora iri?
Vakatenda zvikuru, vanonyora pamameseji eWhatsApp vachitenda kuti Mwari vakuropafadzei, baba namai Akandemiri muitirwe zvakanaka. Vana vari kutaura kuti aiwa vagere zvakanaka, havana zvizhinji zvavanofunga kunze kwokungoverenga kuti vapase, izvi kupekugara nepekurara nechekudya, aiwa havambofunge nezvazvo.
Imi magara mune vana venyu vaviri nechakare, vakatambirawo sei danho iro rekuti munge muine vamwe vana vaviri?
Ivo vasikana vedu vaviri ava ndo vanotokurudzira kuti tichengete ivo vana ivava.
Zvii zvamungataurawo kune dzimwe mhuri dziri munyika dzine vana vane dambudziko sere kuti zvikoro zvavharwa vana havana kwekuenda?
Vabereki vari mudiaspora, kana manzwawo kuti pane vana mainternational students vasina pekugara, especially panguva ino yecoronavhairus, please take them in. Zvinobatsira zvakanyanya kuti vana vasashupike uye kuti vabereki vavo kuZimbabwe vasanetseka nezvakare. Nekuti zvakangonaka kuti tibatsirane, nekuti mangwana zvozoti mwana wako anofuma ari papi, mumwe musi anofuma ari kunyika iri kurewo, ende ikoko achakwanisa kuona vanhu vanomubatsira.
Avo vanga vari amai Poshi Akandemiri vachitaura vari parunare muMaryland muno muAmerica naJonga Akandemiri weStudio 7. Nyika dzakakomberedza Zimbabwe mudunhu dziri kutora matanho kuzvidzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavhairus, izvo zvoita kuti zvarwa zveZimbabwe zvisare zvoomerwa pakupinda munyika idzi. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Nyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinoti Botswana, Zambia, Mozambique neSouth Africa dziri kutora matanho ekudzivirira kupinda kwecoronavhairus munyika idzi kuburikidza nekutora matanho akasimba panzvimbo dzinopinda nevanhu vachibva kune imwe nyika. Botswana yakazivisa kuti yavhara miganhu yayo nemusi wechipiri, uko South Africa iri mubishi rekukurudzira kuti vagari vemunyika iyi vasabude mudzimba kutanga nechina kurume 26 kwemasvondo matatu. Zambia, Namibia neMozambique dziri kuitawo mushandira pamwe nedzimwe nyika dziri mudunhu reSADC mukuvhara zvikoro uye kurambidza kuungano kwevanhu vazhinji senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere icho chakatanga mudhorobha reWuhan kuChina muna zvita gore rapera. Asi matanho ari kutorwa nenyika dzakakomberedza Zimbabwe ari kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviomerwe kupinda munyika idzi. Sachigaro wesangano reVendors Initiative and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vaudza Studio 7 kuti kuvharwa kwemadhorobha kuchaita kuti vanhu vajonhekodze zvironda sezoro jenji rucherarama nekutenga midziyo kuvavakidzani veZimbabwe kuti vatengese munyika.
Vanhu muZimbabwe ruzhinji kukurarama neinformal trading iyo cross border trade amasuzvendas saka nguva yacho yekuvharwa haifani kuzorera. Ndozva ndiri kuti nini tinotokurudzira kuti nguva ngaisare besa nokuti zvinenge zvaangofanana nokuti vanhu vakufane nzara muZimba.
Vawadzai vanoti hurumende yakafanira kuona kuti ingabatsire sei hungwandangwanda huvanhu vanorarama nekutenga nekutengesa sezvo kutengesa handiko kuri kuwanisa ruzhinji chouviri.
Unless kana kuri kuti hurumende yedu inoisawo maschemes kana kuti maplans ekusupporta vanhu nemari kana kuti nechikafu chokuti vanhu vanipane pasina nidi yokuti ndipinde mutiti kundotengesa. Otherwise isusu tiri kukurudzira kuti ngaisarebesa nguva yekuvhara machi mabhodha nokuti ndo kuri kuraramira vanhu.
Chimwewo chidzvarwa cheZimbabwe icho chinotyaira bhazi rinofamba pakati pedhorobha reFrancistown muBotswana neHarare vaMichael Muzondiwa vanoti mamiriro ezvinhu aita kuti vapererwe nebasa.
Mamovement avanhu achaita mashoma nokuti just because mumwe nomumwe anenge achiziva kuti bhodha rakavharwa saka hakuna anonhangira saka that means basa remunomo reita shoma nokuti otherwise Botswana iri kurelya navanhu vari kubvawo Zimbabwe achiri kuzotenga. Katwa kwaitwa bhodha reBotswana neBotswana neSouth Africa nenhangira zvauraya ikonomi yeBotswana futi.
Asi muzvare Peace Gwatidzo vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kutevedzera yambiro dziri kupiwa nemapazi ezvautano enyika dzakapoteredza Zimbabwe nokuti ndiyo nzira chete ingapedza kupararira kwecoronavirus.
Kumhanya haizvi kusvika, ngavarambe vakagara because kana ukauya kuno nouya nechirwere nouya uchirwara nouya uchikonzera vamwe kuchirwere kuno uchifira kuno nevamwe uchiuraya futi.
Hurumende yavaEmmerson Mnangagwa yakavharawo mabhodha nemusi wemuvhuro mushure mekunge Zororo Makamba ashaika nokuda kwechirwere checoronavirus. Nyika iri mudambudziko guru rechirwere checoronavirus mudunhu reSADC South Africa iyo ine vanhu mazana manomwe nemapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Raundi Wellington, makunde manje ndiri munhu angu muPretoria ndemandiri soka vatichitaura nenyaya yecoronavirus sofa ngonzwa panyuzi kunzi manumbers ari kuwedzera bati mabasa kwatiri kushandira isusuva haisati yanyanya kutekeshera zvokudaro but marestaurant achinjwa maworking hours anzoni from morning kusvika 6 vanenge vachivhara then weekend tinenge takushanda from morning kusvika na1 ndo mamiriro azvaita saka tarisa mubasa reduwo rino rasinoita kushandira mumarestaurant zvinhu zvinova zvadisebwa nekuda kwekuti maworking hours achinjirwa zvinhu zvese vanhu vaakungotya izvo mumakastoma kuti vatenge chikafu chavari kutotya kuuya kutenda chikafu.
Pabasa renyapa munorarama muchiwedzera nemari yematipi here? Saka zvinoreva here kuti pamune musingaite kubasa mune musiri kubhadharwa zvinofamba sei pa?
Ya, isusu basa redu ratinoita nderekuti hatina like commission toshanda ese tobhadharwa nemadelivery fees ese tenzita zvekudhiliva chikafu saka toshanda nemadelivery fee chete ndezvatoita so kana ukasaenda kubasa hapana mari makastoma akaodhawo mashoma mari ishoma hapana mari saka zvinhu zvacho zvatoiswebwa zvakanyanyisa.
Makatarisawo kuZimbabwe munoona unge vakagadzirira zvakakwana here?
Chinoitika vanhu ava vanenge vachiti zvone vakagadzirira ka chirwere ichi chisati chapinda munyika. Once ichangopinda munyika chino ndokwavanoona kuti zvone havana kana chavakagadzirira kana kawana. Zvokuti tikada kutarisa Zimbabwe tichikombeya nemunomo ka chikapinda kuZimbabwe kuti
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Munaudze mutambo une mukurumbira mumabhawa kana kuti pool wambomiswa nekutyira kupararira kwechirwere checoronavirus, asi vamwe vanonzi havasi kutambira chisungo ichi. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Ko nyange hazvo pasina mutemo kana chisungo chiri kubata vemumabhawa. Mutambo une mukurumbira munzvimbo idzi wepo wambomiswa zvekare pachityirwa kupararira kwechirwere checoronavirus. Gwaro rabva kumutungamiri wepu Association of Zimbabwe va God knows marawanyika rinoti mitambo iyi yamiswa kusvika kupera kwakubvumbi, apo vachaona kuti inokodzera here kutambwa zvekare. Kunyange hazvo uchiunganidza chaunga munzvimbo dzekutandarira idzi, veruzhinji havatarise puu semutambo asi semafaro anounganidza vanhu. Vamarawanyika vanoti vabvumirana sekanzuro inotungamira mutambo uyu kuti uchadzoka munhandare chete kana zvave pachena kuti chirwere ichi hachikanganise vatambi apo vanenge vachisangana. Muteveri wemutambo uyu vaShepherd Saizi vanoti zvaitwa neutungamiri hwemutambo uyu zvinofadza sezvo upenyu hwakakosha kudarika zvemafaro. Easy.
Yeo tevan yaga kosha ukunda ma games epo. Saka zavaita zvakanaka zvekuti titoroskurudzira zvavaita izvo, titorostenda nekuti vanhu vangacharamba vachibatira chirwere vakawanda pasina mari.
Asi tiri kurwadza ndechekuti vamwe mutambo uyu havasi kutevedza zvakatarwa izvi, sezvo vari kuungana vachiita zvekubhejerana kuti akunda ndiani owana mari inosvika papi. Mugari weMwaren Park muHarare vatapuwa Jakarasi vanoti veruzhinji vanofanira kukoshesa utano kwete kukudza mari.
Hurumende chero yakati imise mutambo yika, asi kuno kupuiri kutambwa. Yatambwa zvinoita kuti isu vanhu vemucommunity tinenge taapa danger, tinozonge tawasangana nezvirwere izvi, hatisi kuziva kuti zvinodzivirirwa sei, zvinouya sei. Kana zvauya isu hatina chekuti tizvidzivirire. Saka taikumbira kuti mitambo iyi imbomiswa yose.
Chirwere ichi chakonzera matambudziko makukutu pasi rose. Vaimbove mutungamiri we Real Madrid va Lorenzo Sanzi vakashaya nechirwere checoronavirus ichochi. Vatambi vakawanda kusanganisira venhabvu, basketball nemwe mitambo vakabatwa nechirwere ichi, uye vanosanganisira manager we Arsenal Mike Ateger, Maroon Fellini, Kevin Durant we basketball ane mukurumbira wakanyanyisa, Paulo Dybala, Hyundai Junsuk, Daniel Rugan na Blaise Matuidi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, takatarisa chirwere checoronavirus.
Yeah, 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 y
For my okuruma. Damn boy, am I a damn boy? Is this a fake romance?
Vateriri, musakanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera. Munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu. Munenge muchitibata pamasaisa yanoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Zongo edia pira, rigaiti mbotari sa msore na ozwa kare. La nachiremba na vana mkoti, vanu tangakura mwamabasa, vachiti ya vana zvikwani siro zvekuzi dzivirira kuchirwere che coronavirus. Vashandi vepa nandirende gemwarare, vanu tangakura mwamabasa, vachiti varu kushukira upenyu wavo kuchirwere che coronavirus. Tashuka kumagumo, ichirongwa chedu, anokone kaine mfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.